maita zvenyu vakandemiri hongu tine chirongwa chatakatuma nevedunhu reMaryland kuti tibatsire vasina mikana yakawanda muPrince George's County neMontgomery County kuti vavhenekwe vaonekwe kuti vane HIV kana kuti AIDS here, kana kuti kana vagara vachiziva tovabatsira kuti vawane mishonga, mainsurance nezvimwe zvakadaro zvavakange vachishayiwa.
Vanotarisira kubatsirwa vanhu vakaita sei?
Vatiri kutsvaga kubatsira vanhu vanenge vakauya muno munyika vachibva kune dzimwe nzvimbo, kunyanya kuAfrica sekutaura kwataita. Chikonzero chiri chekuti manhamba aivanhu vane utachiwana uhwu ari kuonekwa kuti ari kukwira, kunyanya kune vanhu vanobva kuAfrica. Saka kana munhu uchiziva kuti haukwanisi kuzvibhadharira mishonga yekuenda kwachiremba, unogamuchirwa muchirongwa ichochi tokubatsira kuwana mishonga. Kana kuti usina chekudya, kana kuti chekufambisa, kana pekugara pakatsarukana, zvinhu zvatiri kubatsira nazvo izvozvo.
Vana veZimbabwe vari kutambirawo sei chirongwa ichochi?
Chirongwa ichi chichiri kutanga, tichiri kushambadzira. Tiri kutarisira kuti vana veZimbabwe pamwe nevamwe vese vanobva kuAfrica vachazvitambira, nekuti vedunhu reMaryland vakasarudza kuti vatume vanhu vari mukati mevanhu ivava vanobva kuAfrica. Ike zvino wedzimwe nyika watakashanda nawo vari kuchitambira zvakanaka. Ndangotaura kuti panguva ino kune kuchechi kwatakaenda tikashambadzira, vanhu vakazvigashira, vakauya vakatariswa, vakabatsirika nechirongwa.
Nyaya dzeutano, amai munemo, inyaya dzekuti veruzhinji havadi kuisa pamhene. Vanozogutsikana sei kana kuwana chivimbo nechirongwa ichi kuti nyaya dzeutano hwavo dzinenge dzakachengetedzeka?
Ichocho ichokwadi chamataura vakandemiri. Saka zvatinoita, tine website kana kuti padande mutande panorejista vanhu. Inini sezvandiri ndichishambadzira kudai, handitozozivi kuti ndiani aenda ipapo achinyoresa. Kunozoita vamwe vatinoshanda navo vanonzi manavigators, vanozoenda vachinotora information iyoyo, vachiregista vanhu nekuzovataurira nzvimbo dzekuenda vachinotestwa. Iyi information inochengetedzwa kuitira kuti isazivikanwe nevanhu vasingafaniri kuziva. Sezvamunongoziva muutano, muno munyika mune mitemo isingabvumidze vanhu kuti vashambadzire nyaya dzeutano hwevanhu zvinhu zvisiri pamutemo kuti zviitwe.
Chirongwa ichi chinonzi zita racho nekuti vanhu vanenge vaida kuzoti afunga kumbochitarisawo, kunyange asina kuenda pawebsite penyu otarisa achitsvaga nezita rechirongwa.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nefoundation inonzi Pacha Foundation, chichinzi Hive Engagement kana kuti HIV, zvakamirira utachiona sekuziva kwamunoita, HIV E Engagement. Saka website yacho inobva yangotaura izvozvo zvekuti Hive, ndozita rechirongwa. Saka vanenge vachida kupinda pachirongwa vakaenda pawebsite, vanotsvaga pakanzi www.hivecare.org. zvakamirira kuti www.hivecare.org.
Pane mari dzinotarisirwa here kuti munhu mukubatsirwa imomo anozotarisirwa kubhadhara dzimwe mari?
Hakuna mari iri kutarisirwa kuti vanhu vabhadhare. Chiri kutoitika ndechekuti kana uchinge wauya kuzoti ndiri kuda kuteswa kana kuti ndiri kuda kubatanidzwa nekurapwa nemishonga, kune avanoti maincentives kana kuti zvipo zvidikidiki zvavanokupa kukorekotedza kuti waita chinhu chakanaka chekutora utano hwako uchihuchengetedza. Saka vanopa zvinhu zvakaita semagift cards, chikafu, kana kuti avanoti maPPE zvakaita semamask nezvekubvisa utachiona mumaoko, mahand sanitizers. Zvandingada kuwedzera ndezvekuti sekukupai kwandaita website yehivecare.org, organization yacho iripo paFacebook kana kuti paTwitter kana kuti paInstagram, kuedza kuti tishambadzire kuitira kuti vanhu vakawanda vazive, nekuti chirongwa ichi chiri kungoitika kubva panguva ino kusvika panopera June. Saka hapana nguva yakareba yekuti tibate vanhu, saka tiri kuedza kuita zvese zvatinokwanisa kushambadzira kuitira kuti vamwe vedu vese vazive vakwanise kuuya vachibatsirikana.